Masuwe jepachoro ichi ayari kuyerera kunge Rwizi anonzi akaputika gore rapera muna zvita apo kotoro yetatu yekudzidza yainge yopetwa. Muzvare Shelly Mukono mugari wemuGlenview uye vane mwana ari kunotanga kudzidza pachikoro ichi vanoti havafadzwi nemamiriro esuweji iri kufashaira pakati pechikoro ichi.
Inini semubereki ane mwana ndidzidza panapa hazvisindisira zvakanaka, ende mwana uyu ari kutanga form 1. Ichocho ndiripo haiiti ndiunze mwana wangu, ndiri kutotya kana kuti munzwa panapa nezviripo zvino. Saka hii ndiri kutiwo kanzuro kachema nayo, iyo kanzuro haisi kuti bidira pachena kuti problemu yayo ndeiyei.
Mumwe mugari wemuGlenview muzvare Chipo Chimozvoro vanochema nekuti kana dambudziko resiweji iri rikasagadziriswa vana vachabatira zvirwere zvakafanana nemanyoka ekorera.
Iye zvinezvi vana vaakuda kuvhura chikoro zvakadai, pavari kutsika pacho vari kuuya mudzimba vachisoita korera mudzimba. Glenview inzvimbo inotyisa, ingadei iriyo yekuti vakaona zvaakufashaira kudai vokurumidza kutora action. Dai vaedza nepavanokwanisira kuti vakurumidze kutibatsira, nekuti iye zvino taakutyira utano hwevana.
Nhengo yesangano rinomirira vagari vemuHarare recombined Harare Residence Association muzvare Joelin Kachuru vanoti kanzuru iri kukundikana kuita basa.
Kunyange mukuru wechikoro ari kuedza nepaanogona kuti ange achibatsirana navo kuvatengera nezvimwe zvavanenge vachiti zvinodiwa, but vashandi vechikoro vaHarare naiyo kanzuro yatina vakuru vavo vakazorora kuita basa ravo vachinonokera. Isusu tatiri kukumbira semaresidensi ndiri dambudziko ringarigadzirwe zvachose richipera, kwete kuti nguva nenguva pabhenzi yaitu panogara pakazara shuwa.
Asi mutauriri wekanzuro yeHarare vaStanley Gama vakaenda kustudio 7 kuti vari mushishi kuedza kugadzirisa dambudziko iri.
Pane mafeza akachitsvagira kuti tigadzirise zvinyatso izvi, patinoimba zvimwe zvaita pachakuti zvikoro sazvavhurwa.
Studio 7 yaedzawo kunzwa divi rebazi rinoona nezvedzidzo yepasi, asi vakafanobata chigaro chemutauriri webazi iri vaPatrick Zumbo vati havakwanise kutaura nezvemasuweji sezvo riri basa rekanzuru. Kanzura wemunzvimbo yeward 30 muGlenview munova mune chikoro cheGlenview 2 High ichi vachauchidhagu vaudza Studio 7 kuti kunyange dambudziko resuweji iri riri kugadziriswa pachikoro apa havangavimbisi kuti harizodzoki zvekare muchinguva chipupi chinotevera.
Ya zvokuti nditi hangu pakanga pagadzirwa nomba yacho pakuputika handiti kuti ndinyaiyokera vanhu, zvikonzero zviri pasi pevhu hatinyatsoziva because mamapaipe anogona kunge atokolapsa probably 200 meters from this point, anogona kutotanga kutikita chiita problem. So tinongotarisira kuti kana achipaita kuti another problem tikasire kuenda zipapo tonoachema.
Studio 7 yatenderera pachikoro ichi ikaona masuweji achierera mamwe achinopinda mudzimba dzekudzidzira. Asi dambudziko iri harisi kuitika pachikoro apa chete asi nemunharaunda yakakomberedza chikoro cheGlenview 2 High. Gogo Loveness Chatambudza mugari wemuGlenview vanochemawo nekuti masuweji aya aita kuti ukama hwevavakidzani vemunzvimbo iyi huve hwakaipa chose.
Pakuvakidzana hatichatowirirani nekuti mvura ine waterway, juraho ritorina maburi ewaterway, asi vari sendiwo vari kuti munhu nesvina yacho, saka hapachitorina kugarisana. Krismas takangotambira musvina kudai, hauzviri panze, haurari panze, mufunge mhino dzedu izvi dzaakungofema tsvina chete.
Nekuda kweutsvina hunounzwa nemasuweji aya pari kufungidzirwa kuti murume akashaya nezuro muGlenview umu mushure mekuita manyoka anogona kunge akaurayiwa nekorera. Asi kanzuro yanga isati yataura zviri pamutemo kuti ndizvo here kana kwete. Mumakore adarika nzvimbo yeGlenview ndiyo yaiwanzotanga kutekeshera zvirwere zvemanyoka nekuda kwekushaya utsanana hwakanaka zvichikonzerwawo nenhau yemasuweji iyi ayo anogara achiputika nekuda kwekuti mapombi anofambisa tsvina iyi asakara sezvo ave nemakore aiswa ukuwo huwandu hwevanhu huchiwedzera. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.